Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo ndira 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF zaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato varikurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwamurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change kuward 4 kwamurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzaza chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwamurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova ana mbuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwamurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayacho nga inyats kufere fetwa sezvinotarwa ne constitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mbumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission ngavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina, ndosaka ZANU-PF yakutya yakufamba ichirovana mbuya nana sekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isu tinoziya kuti navachamisa tinoku.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaemasori Munangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vacho vari kuti ayo hatinobvumirana report iyoyo, vari kuti paripoti iyoyo ndeyachairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira neripoti iye havana kuwirana nayo, saka vari kuti yaichafanira kuendeswa na president, yaichafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muvhuro at the end of day yacho iyoyo ndepatakati hatokupai nguva yakadano mitamba yacho yakaenda nezuro Saturday.
Asika muzvina fundo maduku takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena vakutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana tichii tabva kukomishen kunoku kana kuKenya munofanira kunge magara pasi moita meeting. Mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo ndochisimbo chinekomishen hachiichachairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakutiti vese mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana ndozvinonzi aiwa ndozvaita necommission. Saka vanotifanira kuti paite mbowe kuti vakawirirana nekuKenya. Nditsanangure zvekuKenya, nyayanga iri kukenya yayo yanga iri yekuti paiverengwa mavhoti, saka aizoedzwa mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anidaidzira muchairperson. Komisheni yaisafanira kunzi itenderwa nemavhoti bhikozi mavhoti anenge atongobuda kasezve kuverenga kwaanenge akaita. Saka chairperson wekukenya yayo chaiyo ndozvabuda musarudzo zvimiraindi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vachivoramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo chaya inini commission ya risi basa renyo dimigareni kuhilena zimafuza haone samangani
Asi imise gweta muno bumizwa enyu kumirira munhu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wava munangagwa hazvisi zvematongerwo enyika here zviva madhuku ndezvemutemo here
ndezvemutemo kana makaverenga tsamba yandakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi nekuva ndezvemutemo inini handitarisi kuti munhu anobva kupi ane kala ipi ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura ndiitsvagawo gweta vamadhindida kuti mundimirire nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vaMadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yevhiki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161 saka kuti vhiki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zviri imomo mubumbiro romutemo saka takatotanga Friday takaita meeting nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here nyange kuti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti president vanotsvedza constitution any document kana ripoti inobva kuvheki kuparamendi saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa dhokumendi tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi saka ndo zvatiri kutoita takatotanga kuita
asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa vheki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare
handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa tikatarisa tsamba zvataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini ndakanyorerwa kuna speaker of parliament izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president yabva kupresident yoenda kuparlamend parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president ozoisa muvheki vheki yozopa president vogazetini iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pani patinofanira kumirira but pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatwi naizvozvo
avo vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe rimwe kana kuti muwadhi rimwe rimwe chizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaita akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 1760 kana ku 79. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chibudikidza neconstitution yedu pasection 161 yavanotaura. Saka takambosvika pakubata bata kuti wakazvivandira sei. bumbere remtima na kutedwa no ndo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei bato renyu rukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha.
Vamwanzira vachitora power achita president MDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro pezek. Nekuti zek already padilimitive report yakatoita yakadzisa 35 maconstituencies muma urban areas anandiwo mastrongholds nemuma peri urban areas anandiwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 zanopiye tinenge iti 36. Saka takatanga paita kutoda nhaurirano ndinoona hangu kuti wapanha vechidika vane vamwe vanopaparika vanti tiri redi kuenda kumaelections hamungaende kuelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu ndezvekuti izvozvizvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yereporting. Watarisa zvakasimba tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparliament. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei necommiti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge.
Nemusaro mukoma blessing magadini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyu iri rinoita nezvei chaizvo?
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinoti mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda, tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment, pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi matraditional food. Aka ndiyo yatinoti biodiversity, the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu. Saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubatsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu. Ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotipa zvatinofema, zvatinoti oxygen, kunderevazve kuti zvipuka zvatinochibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobeta inonzi pollination, kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda zviite zvakanaka, hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvidhonyo zvotibetsera kuti tione chikafu chinotiraramisa senyika. Toenda kuvashanyi, mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara, tinozviwana kubudikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapafanga.
Saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita?
Tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa, sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango. Tichipa muenzaniso weZimbabwe Parks, vane munzwisisiro yavanoita zvemasango. Saka tinovakoka kuti vasangane nevechidiki wevadzidzisa ukoshwa especially vechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango. Tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena. Saka ndiwo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti zvinoda kuti vehurumende vavepo.
Asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya, mukati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza?
Ichocho ichokwadi mkomablessing, dambudziko riri kusanganisa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera. Zvekuti mazuva aperayo takatumunzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebelelend mushure mekunge moto wabatiswa. Ndingangoti nekuda kwekushaikwa pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi, ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu. Ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana Forest Commission nana EMA kuramba tichiti no, vanhu vari kumareseva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukiriya kana kuti kugadzira minda mwaka inenge ichitevera. Saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande. Dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto. Saka tiri kuramba tichikurudzira kuti beno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nekuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma blessing.
Uyu anga ari mukomana wechidiki Knowledge Vingi anoshanda nesangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network achitaura ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodiva simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba
rangu. Manera kanaka vatereri, ini ndini tanona kawande, ndi chikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva uya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine kwesheni make kuti saka mhonyakufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azorodze pamhosva. Ndo saka nichiona mawe pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Saka ndakati munyatsotaura kuti zvakamhonyaka kufamba sei kuti ticha akafoera metsi pafomu 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuminisitiri weejukesheni unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta hunoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari? Nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostos vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo wakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadiri kuenda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwewo enda kuNinivhe. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa, kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinivhe. Asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndarosangana nechakati chandanga ndanziita asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vichinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi ari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Ngavatipewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonoka wande, makadiko vatanonoka wande. Ndiri mubvunzo panyaya yezvitendero apo. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita, se maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa. Ndipo pano mubvunzo wangu, se maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa. Saka shukura Mwari kugara nevakadzi vakawandisa. Rinotendera here kwangu kuti ko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwezi maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa. Ndiyo mubvunzo wangu ari kukumbira kubvunze iwoyo kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoruzivapo.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai nhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazwi enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.